Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February the 26th, 2019. I'm Tungamili Nkoma. Many of you will remember that I retired from this show, but tonight Mike Iwobe is not here, so I'm sitting in for him. And tonight we are talking about the continuing crackdown on human rights defenders by the Zimbabwean government, the new dispensation. If you want to be part of the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And, of course, you should know by now that we are also streaming live on our three websites, voashona.com, voandabele.com, as well as voazimbabwe.com. Police in Harare today arrested two popular comedians, Samantha Kureya, popularly known as Gonyeti, and Sharon Chidewu, also known as Magi, and charged them with unlawfully wearing police uniforms in a 2016 skit that went viral as it depicted police brutality on civilians. The two were fined $20 each and released. But as we speak, they've been summoned back to the police station, according to their lawyer, Lizwe Jamela, who is accompanying them. That's where we are pegging our discussion today. But, of course, this is not only about Magi and Gonyeti. It's also about many others, several other human rights defenders, democracy campaigners that we have seen being arrested recently as the new dispensation escalates its crackdown. Remember what the president said some 2 weeks ago at a rally about protests that, you know, we saw like last month, leading to the killing of many people by the military and the police, and the brutalization of many others. President Emmerson Mnangagwa said that the government, his government, will not hesitate to unleash the security forces on members of the public should they decide to exercise their right to demonstrate in the streets, or rather on the streets, like we saw in January. And for many people, what we are seeing right now is exactly what Mr. Mnangagwa was talking about. They are targeting these human rights campaigners one by one. As we speak, many of them are still outside the country, and they are still being hunted down. They are wanted by the police for allegedly organizing the demonstrations in January that were largely violent, especially in Harare and Bulawayo. Tonight, again, as we speak, Gonyeti and Magi, two popular comedians with Bus Stop TV at the police station, after they were charged in the afternoon with wearing police uniforms. Now, according to their lawyer, they're back at the police station, but we have not established whether they are facing additional charges or why exactly they've been summoned back to the police station. Ilo utaba esi ngalo lamhlanje zihlobo esandikayo utaba lokuhlukuluzwa kwabakhankasela umbuso okhululekileyo. Labalwela amalungelo oluntu esibona beqhubeka behlukuluzwa ngohulumende elamvotelayo phela owe new dispensation ngokusho kwabo uhulumende kamongameli Emerson Mnanga kwasikhuluma nje lamhlanje sibone kubotshwa uSamantha Kureya uyaziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki. Ababili laba bale channel yabo ku YouTube ebizwa nge Bus Stop TV. Kulapho abakhipha khona ngomahlekisa umsebenzi wabo ikuhlekisa abantu. Kulapho yabaphuma khona be-actor behlekisa abantu ngokwenzakalayo, reflecting okwenzakalayo kuma-societies. Namhlanje ke babotshelwe enye ividiyo abayenze ngo-2016 lapho uGonyethi ayephuma eshaya omunye ubaba bedlala phela be-actor ngoba ngomahlekisa. Wayeshaya obaba bayi-2 egqoke okungani ngusa i-uniform yamapholisa. Ngakho yikho abakubotshelwe lo Maki laye wayegqoke sapholisa kodwa ngokutsho kwegqwetha labo uLizwe Jamela lawo kwakungayisiwo ma-uniform amapholisa. Babotshiwe babhataliswa ama-$20 amafayindi kodwa sikhuluma nje babiziwe futhi back to emapholiseni. Sikwazi ukuthi baza kwetheswa elinye icala kumbe babize lweni. Into nyaya yathi ukurukura nezwayo nyaya yekushunguruzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu zvikuru sei vechidiki kutaura kuno. Gonyethi naMaki ma-comedians anozikanwa nevanhu vakawanda avo vane channel yavo inonzi Bus Stop TV inobura YouTube. Nasi vambosungwa nemapurisa vachinzi vakaonekwa paimwe video yavo vakapfeka mauniform emapurisa asi vazobhadhariswa mafaindi $20 each. Maki $20, Gonyethi $20, vakaregerwa. Asi kutaura kunoku gweta ravo Lizwe Jamela valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vadaizvo zvekare kupolice station zvikanzi huyai kuno. Saka pandataura naye Lizwe Jamela ndisati ndauya kuchirongwa chino anga asati aziva kuti pane dzimwe mhosva here dzinga dzichapomerwa vaviri ava. Saka vachiri kupolice station kutaura kunoku tichange tichivatsvaga tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Sekutaura kwangu nyaya iyi haizi nyaya yaGonyethi naMaki chete. Zvatiri kuona uyezve zviri kuenderera mberi ndezvekuti hurumende iri kuramba ichishunguruza ichisunga zvekare vanorwira kodzero dzevanhu kana kuti vanokampeina vachida kuti hurumende ive hurumende inotonga nenzira inodiwa neveruzhinji. We have our first guest on the show tonight, and that's Bridget Nyandoro. He's an MDC deputy spokesperson for Harare province. Bridget, good evening and welcome.
Good evening, welcome. Good evening, thank you for having me on the program.
Thank you for joining us. Let's dive in. Let's start with Gonyethi and Maki. What's your take on what happened to them today?
This is a sad situation that is being faced by most Zimbabweans, that has been faced by most Zimbabweans lately since the 15th of January to date. And it's something that is disturbed if you see comedians being arrested. It then becomes a very big question to say who is safe in this country. It seems these arrests are just being done randomly without really any reason as to why people are being arrested.
Imimi seve chidiki murikunzwa sei kana muchiona nyaya dzakadai dzichiitika kuvamwe venyu avo vanorwira kodzero dzevanhu vachishungurudzwa vachingosungwa zvisina tsarukano nemapurisa?
Inyaya inorwadza. And izvezvi zvava kutongoita sekuti sevechidiki kana kuti sevagarira muZimbabwe takutongogara takabatira hana mumaoko pokwazvino. Hatichazivi zvinosungisa nezvisingasungisi. Saka inyaya yekungoti maybe pamwe kutaura kwandinokuva ndiri kutoita pano mangwana modo waunzi ndatotorwa nemapurisa, hatichazivi kuti chatokufanira kuita sai chaicho chaicho semaZimbabwe diki remuZimbabwe chii. Nekuti upenyu huri muZimbabwe zvinhu zviri kuitwa takatarisana nemararamiro ari kuita muZimbabwe nehurumende yedu. Zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvekuti tingagona kunyararira, nekuti zvinhu zvinotirwadza sechidiki kuti hatina mabasa. Mukada kuti mutaure nyaya yemabasa yacho unorohwa, munosungwa. Tikada kuti titengese tinorohwa, tinosungwa. Vanhu vakada kuti vaitewo komedi iwaya senyaina gonyo chatachitaura vazvitsagire kurarama, tinosungwa. Saka hatichazivi kuti chatinofanira kuita chaicho chaicho muZimbabwe chii. Chii chiri legal, chii chiri illegal, hatichatonzwisisi.
And vana Magi naGonyet, really you can't describe them as a human rights activist. These are comedians vari kusetsa munhu wese. But they've touched the raw nerve with the government. Who is next?
Exactly the point. We don't know now who is next. We don't know what we are supposed to do and what we are not supposed to do. Maybe these guys are now supposed to draw up things what Zimbabweans are supposed to be doing and not. And the issue is we have a constitution that most of Zimbabweans have been abiding to despite the economic hardships that we're facing. But people are still being arrested willy-nilly without any charges. People spend three weeks in prison without any serious charges. And then after 3 weeks, you get out on bail. But you would have lost 3 weeks of your life. That's a lot of time. You need to be working for your family. So we don't know now what this government wants us to do.
Because
trying to earn an honest living under these harsh economic hardships.
Bridget. Thank you there. Let's leave it there for now. Please do stay on the line. And Mbotora Tereri, Bridget Nyandoro is a human rights activist as well as a deputy spokesperson for the MDC youth branch, Harare province. Uyakhuluma ke lapho uthi sokusesabisa mpela ukuhlokuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu. Ngimbuzile ngathi okay, uMaki loGonyetha babotshwe namhlanje ngeke sibachaze sithi ngabantu abalwela amalungelo oluntu, ngomahlekisa laba ngama-comedians ukuhlekisa abantu ngumsebenzi wabo, kodwa nxa sebebotshwa ngezombusazwe ngubani pho osezasala? Nimbotora Mtereri, ngithathe umlaleli. Wakati yako Mtereri?
Ndiripo Makadini.
Hayi, watinofara hedu. Tikutaura nani apa?
Utaura Christopher.
Christopher?
Eh.
Aha, matibata muri upi Mukoma?
Ndiri kuSouth Africa, angizvino but ndogara Botswana, ndauya kuno nebasa kuSouth Africa.
Aha, maizva ya... Aha, that's good. Mainzwa tiri kukanga nasi, tipe ufungwa dzenyu.
ngiyandile kuyinzwa asimaonerangu yekuti maraiti edu maonerangu anozopfuuridza pamwe pekuti tinozoshaya panogumirawo panotangirawo mutemo kuti pachine mutemo here nekuti chimwe nechimwe chine chakungoitwa chakungodzi human right munhu akungoita chaanoda chaanofunga kuti kungopfekera mune kuti ungoti chetiri kuda chiitike pese tiri paimwe tinofanira kutarisa mutemo kuti zvetiri kuita izvi ndizvo here nekuti kana pamwe kana paine mutemo wekuti kana uchiacta uri comedian nhumbi dzemapurisa pamwe unobvunzawo kuti dzinoitwa here pamutemo kuti ndidzodzishandise zvakadai 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 mabasa akadai zvino marights edu mamwe acho pamwe anozoguma akupfuuridza nepamutemo nekuti wanochengetedza mutemo kuti wazotaura wachiti zvinorate mahuman rights kuti agurwa yes tine marights ekuratidzira nekuda nekutaura zvichemo zvedu ndinoona neko ndinogara kubutswana kunyange wachistrika kuti wada chakati wanokosimudza mabhodhi avo achitaura zvaari kuda uchifamba nerodhi hakuna chitoro chinopuswa hakuna chinhu chinoitika zvasiyana nekumwe wekutatafurwa unosvika wakagura marodhi achipisa matombo inosana marima ekuti demokirasi yacho makasununguka zvakanyakuita sei zvekubva mauraya nezvinhu zviripo ino maonero ange zvekuti tiite kusununguka kwedu nekuratidzira kwedu kuri pamutemo tombotarisawo kuti mutemo unoti kudini ndo maonero ange
aha asi ndimbobvunza mukoma Christopher timbosendeka nyaya yamagina gonyeti parutivi kutaura kunoku pane vechidiki vakawanda vandoziva vari kusouth africa ikoko vakatiza kuzimbabwe vari kutsvagwa kutaura kunoku and mhosva yavakapara ndeyekubatsira ndeyekubatsira vanhu vakanga varohwa vakanga vapfurwa nemapurisa nemasoja mwedzi wapfuura vakavabatsira vanhu ivavo kuti vawanikwe vachirapwa kuzvipatara nekumakliniki ndiyo mhosva chete yavakapara iyoyo asi vari kutsvagwa kutaura kunoku nemapurisa muri kuionawo sei nyaya yakadaro
kuti vanhu vakabatsira vanhu kuisa kuzvipatara vari kutsvagwa nemapurisa
hongu ndo zviri kuitika
kunenge kusi kubatsira kwega maonero angu unoita pasina mhosva unotivheiwo kana usina mhosva uchinzi tiri kutsvaga papurazwa apo ndotooneka ndaa kumhiri kwanyatande uko ndoti ndatiza ukoko kunoti kwapaza asi handini ndapaza asi zvinonzi kuti kuona kuhutsuko kune moto pane zvavanenge vachitotiza zvavanoziva kuti takaita nekuti kana wakabatsira basi munhu kutakura munhu kuisa kuchipatara onzi tiri kubuda womira kuti ini ndakatakura munhu basi kuisa kuchipatara chete pane zvaunenge watotiza zvaunatoziva kuti pane akandiona ndichiita
zvimwe
zvinhu haumbotizba kutiza kungoti ndanzi pane zopabiwapo ubva watofuma watotiza uirapota ndinozonzi ndini nekuti ndandiri pane zopabiwa ani wazvidaro
let's go deeper mukoma Christopher saka nepfungwa dzenyu reasoning yenyu ndikuona muri kuti chero vanhu vakapfuurwa nemapurisa nemasoja ivavo mwedzi vapfuura vanhu vakanga vane mhosva
maonere angu inini ndofunga takambonga kuti tichitaurawo nevamwe tichingotarisawo tichitumirwa mumaaudio vanhu vakapfurwa nemapurisa maonero angu strike yakadaidzirwa zvechokwadi kuti mangwana ishutdown zimbabwe yese tikatiererawo tichinzwa kuti mangwana ishutdown asi pamusoro kana maaudio amene kana anenge achitutsira here uchizozwa audio futi ichiti mangwana tiri kuvhara mabhodha ese mota inongopinda basi muzimbabwe tiri kuitungidza moto tinenge tichidzidzisa chinyi ipapapo nyako kuri kuti kushupika kwedu kwazvosvika here papo pekuti tinoda chodzendo yekupika mota imwe neimwe inopinda munyika mutemo tinenge tauisa papi ipapo
aiwa
tinotora mutemo toisa mumaoko edu totibvunza kuti ko apa madarikire toti yo human rights yemutoni wanhu vakatedzwa mampikicha mamwe taiti mwamaudzi vanhu vachiluta mashop kutiza kuti takazozvikonayo tozvikuda munhu achidaitira kuti tozvounogona
aiwastrike
kwacho kuratidzira kuti tiri kuda ichi tiri kuda chakati.
Aiwa, tinotenda mukoma Christopher, asi muchazviona one day kana mashanya kuZimbabwe mukavharurwa nemapurisa musina mhosva yamapara iko.
Ndakatombovharirwa asi kuvharirwa inini kwendakaita
kwete kuvharirwa chete kwete kuvharirwa chete kutotsemura mufeisi umo kutorohwa chai.
Ndakatovharirwa kubva makuseni kusvika zuva radoka. Ndamira pashowground ndichibva kwamutaa ndiri kupfuura paara ndamira pashowground ndichingazivi kuti hapasi kumirwa ndinotenga kadhiringi zvikanzi masungu akuru ndikasvikana ndiri kuchitokisa asi kuti waitirwa chakaipa woti takopusa chinhu chatiinacho nekuti taitirwa zvakaipa handioni chiri chinhu cha let's demonstrate in a peaceful manner.
Kekekuhwanda
nejazi kuti kana ndiri mufundisi uko uyu mufundisi wacho oita humwe hwakaputira nezvetinozvibvuka kuti huchimufundisi here apa kana hwapolitics yakahwanda nechifundisi.
Politics neumufundisi hazvina umbosiyana mukoma, hapana pasingapindi politics.
Aiwa mufundi church inonyaradza zvine zvichipupira kwete kutukira peturu pane zviri kupupira.
Handizvo zvaari kuita wani
ndiyo zvetiri kuona kana munhu achimira achiti ngativhare mabhota tipise dzimota kudii kuberedza here kana kuti kupindidza.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Christopher.
Ndatenda hangu ndatenda studio 7 ndoiteerera asi ndomubvunzo kuti hamuboono here chakanaka chiri kuitika kunyika kwedu kwechemunombobuditsawo kutaura ndikangoivhura ndinongozwa kuti matambudziko chete anongotaurwa ipapo hapano here chakanaka chiri kuitwa kunyika
ndechipi chacho
chaitika chakanaka
ndechipi chacho tiudzei one
unless
kana makuti kushayikwa kwepetro kuri kuitika vanhu vari kurara mumakills epetro nedizel kana chiri chinhu chakanaka ichocho maybe.
Aiwa kana chiri chinhu chiripo chiri kushayikwa handiti chiri kutoshayikwa chereality asi kuti kubva muna January kusvika December zvakashata chete.
Aiwa handizvo zvakanaka zvakanaka tinozvirumbidza mazuva ese unless kana muine selective memory mukoma muchinzwa zvamunoda kunzwa asi regai timbotora vamwe vatereri tinotenda.
Christopher,
tatenda. Christopher besikhulumakela lapho eSouth Africa. Iyachingalisizwa ithi hayi Studio 7 kwesinye isikhathi kati kaliboni inokuhle okwenzakalayo eZimbabwe. Ngiyamtshela ngithi mina hayi okuhle kuyabukwa siyakubuka nsuku zonke unless yena nxa elalela afuna ukukuzwa kodwa nxa abantu behlukuluzwa kanje bebotshwa nje mahlayana abanye bagcwele South Africa sikhuluma nje lokhu bebalekele ukutshengisela okwabakhona ngenyanga edluleyo lokhwana hayi nxa ipetro ledizili kusilela elizweni amalungelo oluntu ehlukunyezwa nje kasisoze sithule kasikwazi ukuthula njalo. Bridget nisandadzokera kwauri zvekare nimbotora mumwe mutereri zvakare waakadi ako mutereri unjani. Aiwa tinofara zvikuru ndikutaura nani apa.
Ndinonzi Mafia ndiri paJoburg apa pandobva kunonzi kugogo senda.
Oh kugogo munonzi Mafia.
Ha Mafia iri basa zvozi yei katora masaka kuti Zimbabwe iri papa uri wanopinda pashinyas.
Aha zitaracho zitaracho rakaipawo iri.
Iri basa zvozi ati vata zvichi mafia paZimbabwe.
Hazi muri kuti
munhu akapangira Mafia. Hello.
Okay mapina muchirongo atipe pfungwa dzenyu.
Aiwa pakaipa apa ndikaenda kuti igadzirise bhodzi nyaya ipapa inyaya yenyika nyika yakana zvakaipa.
Aha
mandizo
ndokunzwai
bhodzi ndirikuva umwe vachitanzi kana vakasungwavo vanenge vachiita public nonsense handizivi kuti iye mapuka panorova vanhu anenge achiita public nonsense here mondibhudzira vanhu tavachidaro kuti public nonsense
Baba vanga vachitaura vato vato dropa phone yavo saka handigoni kuvabvunza.
Handidiwo kuti kuti vanhu vaiita zvinhu zviri kunzwa mupemo.
Hanzi nekupfeka mauniform emapurisa.
Iwo ani mapurisa anorova zvakaita mauniform. So it is those actors, it is their right to act like that because zvinhu zviri kuita panzvimbo.
Aha. Saka imimi muri munhu wechidiki handidi.
Ndiri muchidiki ndemakaita 5 days mani. Ndiri 5 days.
Saka semunhu wechidiki muri kunzwawo sei muchiona vamwe venyu vachishungurudzwa kudai ende kutaura zvino kutaura kunoku pane vamwe vakatiza mumwedzi wapfuura vari kunyika dzakasiyana siyana vachiri kutsvagwawo nemapurisa muri kuzvinzwawo sei?
Neniwe ndiri umwe wevanhu vakatotizawo nekuti gava rakaoma. Ndinoda kuti kana munhu uchiita sekuZimbabwe uchiimba kuzabresa anoimba kapita zvechisoja havamusumbi bhozi ari kuvarunza zvati zvavo asi anoimba kapita zvechisoja achivatorovodza yava mhosva anobva kuti asunge kuti ndiri vanda kuti zvavanda zvakaita zvisabudisiwo zvavanda zvakanaka zvibudisiwo so kuti izvi isote ruling party isote government haiti hurumbete yakadaro.
Aiwa tinotenda mukoma mafia asi musaita zvinofambirana nezita renyuka ikoko.
Aiwa takatotiza mamafia ekuZimbabwe nekuti takabata mafia ekuZimbabwe inenge iri strong data mafia ndiriiakaaaaita South Africa ndikabasa kushandaenga mhuri dzangu bhozi paZimbabwe anita mafia iri strong ndarikainini.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma.
Okay, maita basa mukaona kuva mutifundire zvakare.
Aiwa tisakufonerai. Ye ile ile bizo elinzima ke leyo nsizwa izibiza umafia uthi kakwazi ukuzivetha ngegama lakhe ngoba uyesaba. Uyakusola ke ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu labakhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. It's 27 minutes past 8 o'clock. And tonight we are talking about the ongoing crackdown on human rights defenders and democracy campaigners by the so-called new dispensation. As we speak, comedians Samantha Kureya and Sharon Chideu at the police station in Harare after they were charged in the afternoon with unlawfully wearing police uniforms. Ndimbodzoka kwauri Bridget and Bridget Nyandoro is the NMDC deputy spokesperson for Harare Youth Province. Wanzwa mumwe mutereri Bridget achitaura kuti kazhinji vanhu vanenge vapara mhosva zvechokwadi asi kana vakusungwa kana kushungurudzwa vanenge vakuchema chema. Uri kuzvionawo seizvo?
Izvo zviri nyore kutaurwa nemunhu asiri on the ground, munhu asiri kufesana nesituation yacho, because munyika muno I understand kuti tine mutemo and mutemo uyu haufani kunge uchishanda maringe nekuti ndiani apara mhosva. Kana munhu achinge aine mhosva, we have formal processes that are supposed to be followed. Munhu oendeswa kumatare otongwa nemhosva yake yaanenge apara maringe nemhosva yake, kana achiiswa muchizarira oiswa muchizarira. But chiri kunetsa ndechekuti usati watomboudzwa mhosva yako, you would have been butchered already. Unenge warowa kana vari semadzimai tinenge tarepwa kudhara, wozosara unomiswa pamberi pedare iwewe, wosvika wobva wanoakwitwa wonzi mhosva hauna. Uko unenge warowa kana kuri kurepwa unenge warepa, chinenge chichachinja hapana. Ende vanenge vaiita izvozvo, the perpetrators of those, vanenge vaiita vacho either mapurisa kana kuti masoja, hakuna patinozomboona vachindiswa pamberi pedare kuti ava vakaita these actions against humans atina pataka mbona mapurisa kana masoja achinzi vamiswa pamberi pedare nekuda kwemhosva dzavakaita. Saka nyaya iripo tinodambudzira kuti who is going to police the police, because even mapurisa nemasoja tinoziva kuti vachengetedzi nemitemo yedu, but it seems as if ivo vari pamusoro pemitemo yacho. Ofichi ini ndinonzwisa kuti mutemo unogavhina munhu wese ari muZimbabwe. Saka dambudziko rei zvataurwa nevanzvadzi vangu ava ndavanzwa zvangu pati ivo chakatoita kuti vasagona kugara muZimbabwe maomero ezvino. Saka inyaya yekungoti munhu kana asiri situation yacho haazonzwisisi kuti zvii zviri kuitika, but chokwadi chaizvo chikuti mutemo chaiwo muZimbabwe hausi kuteedzerwa. Vanhu vari kutanga vatopiwa mutongo vasati vasungurikwa kuti mhosva yacho hanayi here. Wozosara woenda kumatare mutongo wapiwa kudhara wosvika kudare obva wakuitwa hauna nyaya. Saka ndinongoona kuti dai malaw enforcers edu emuZimbabwe vaita the formal process of arresting people and take them to the courts and have the courts determine kuti uyu apara mhosva yakati ngaatongerwe mazuva kana makore akati ari muchizarira, kwete kuti vanhu vanotanga varohwa, vanhu vanotanga varipwa vozoendeswa kumakotsi.
Aha, thank you there, Bridget, and please do stay on the line. The United States Embassy in Harare also issuing a statement tonight condemning the ongoing harassment of human rights campaigners. They tweeted the following statement, and I quote, "Harassment and targeted arrests of civil society leaders damage Zimbabwe's reputation and economic future. We call on the Zimbabwean government to uphold its constitution, protect human rights, and foster an environment where all can contribute to the nation's progress." Umbiko ke lo oyethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe lamhlanje. Sisola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu okuqhubekayo ekwenziwa nguhulumende elamvotelayo lathi new dispensation. Ngithathe umlaleli ecingweni. Mlaleli, kunjani?
Siyaphila baba, linjani?
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Ye, ngingudumezweni Ndlovu baba.
Yebo, Ndlovu enkulu, sixhuma kuphi?
Namhlanje ngithenge kuvakashela eMzansi into engikhuluma ngikhona.
Aha, uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Ye, uyabona into enje ngamapholisa kumele kube ngabantu abazinika amakhwapha. UZulu ephekile bangamapholisa ngenxa kaZulu, and bengifisa ukuthi amapolitiki ngabayakwazi ukuthi uZulu waqakathekileyo. Ungathatha umfanekiso wenge umfikahle ngebhesi yayo umpintshe lapha kuhlezi abantu abakhokhelayo phezulu, ngaphansi kulabantu abaningi uZulu uqaba lukamalandela. Mina lo Zulu wonke, abantu abana baphezulu kulathi. It's a shame kubona amapholisa esehluleka ukukhontrola yi-state sona esithi sona sibe legitimate. No wonder why phela ngibona United Nations isola khonokho okwenziwayo. Nabantu abagogekile sebeze besisaba ukukhuluma amalungelo abo, ngoba nginakuhlupha kona laba abaphilileyo. What more to abantu abagogekileyo? Who is going to fight for them? This is a sad scenario. Akusibo bodwa abantu abahlukumezileyo bona baba-ethayo. Kuzisa ubuhlungu, ngoba izingwakhela uChaka Dizulu owathiwa welolaka wayephuzwa zimboni zimchothoze. Ungabali izono zamakhosi lobhengu lwaguqa engazini zabafowabo, kwakuyindlela yokumkhuza. It's a shame and a pity ukubona abantu aba-ektha be-ektha behlukuluzwa. Nxa amadrama la esenziwa abantu bayakhipha izitresi sihleke, obukhula bona labana babesikhipha izitresi. And ungabuza abantu be-health bawutshela ukuthi umuntu ohlale ehluleka u-health ungazonda. Ma singahlaze sizondile, le politics zangikhona le economy kuyasivalekela singabayanga hlale sesizondile. Then what type of system we going to change this motherland of Zimbabwe? Unkulunkulu ababusisa abajezisa abantu abanjani?
Kodwa Ndlovini ithe ikhuluma enye insizwa ike yafona lapha yathi hayi abantu esikhathini esiningi lawo bayaphambanisa bayephula imithetho babuye sebekhala nxa sebesahlulelwa kumbe sebejeziswa. Hhawu kubone ngaleyo ndlela.
Yeah, let's consider all sides of the coin. Abantu bayephula umthetho. That's why even the Bible, ukwakhuluma ngeBhayibheli indoda yale umlali, even iBhayibheli uNkulunkulu yakuthi ukuthi umntana akho athengawona babagande, sungamnika impume yini, sungamthaya ngesina yini. Isiphithisa amajele ethu akwazi ukubisa abantu kuthi babe reformed. Amapholisi ngathela ngendlela abachaya ngayo abantu bakithi. Abantu bayahlukuluzeka.
Uchilo njalo ndunankulu mnangagwa kumaviki amabili wathi lingabuyela futhi esitaladeni amapholisa lamasotsha bayeza kini.
Hayi lokhona umuntu omdala ngaphambanisa ngibona ngani kube liphutha nje usinike iplatform yokuthi simqondise. Sho nxa esinikeke iplatform yokuthi simqondise nanka amazwi nade ngisithi abe wazi bekumele ukuthi yena ananzelele ukuthi hayi i-statement akulesanga siyingozi ngoba ngishabona ukuthi uzabathuma-ke abafana laba abayi-informed forces bagcine-ke ganda abantu at the end of the day futhi bona amapholisa lamasosha lama-CO bengabulala abantu i-United Nations zihlupha bona ama-politicians bona obaba umnangagwa bazabathatha futhi abafana bona laba bebavalela njengenkengeze esithi yena amasosha aphambanisileyo kumele bangeniswe emthethweni kodwa ngishabona ukuthi yibo futhi ababe bebathuma ngishabona.
Aha, uvele watsho futhi wathi nizabathuma futhi lingavele liphambanise. Mhlawumbe sekhohliwe futhi lokuthi wathi ethatha okuyinto lokhu wathembisa abantu wathi yena ungumongameli olalelayo. Wathi, I'm the listening president. Mhlawumbe sekukhohliwe lo.
Manje umuntu omdala sekhohliwe phela ukuthi wasithembisa wathi kodwa okunye babe ngithanda ukuthi ngikudizelele ukuthi insolo yami engizayifaka kakhulu ngizasola i-United Nations labo-SADC uyabona ukuthi ku-political systems we should have a systematic way of controlling ama-political affairs globally ngabe ukuthi umuntu esehluleka ukubusa i-UN charter ibe le mandation yokuthi umuntu yena lonxa esehluleka ubusa ukuthi ujeziswa njani kumbe uqondiswa njani kumbe ususpendwa njani. Mina ngombono wami futhi nankade ngifuneka ubhale phansi nabe ngibona i-situation yezimbabwe leyi is out of hand ngabe kuthiwa i-United Nations iyasincedisa isike okungathiwa i-International Transitional Authority eyiyo ezabusa lapha elizweni lekudinga abantu abangama-foreigners from different countries abangalahlangothi basibuse for 5 years i-World Bank la-United Nations befake imali for 5 years bese besinika-ke i-political space yokuthi sivote ama-political parties akhampene kakusha ngoba zinenye izinto ezithile ezilungisezimbabwe ama-rights abantu i-tribal element i-distribution of resources from all province kunje athi sabe emathekeleni bayakhala bathi insiduko abayazi ngahambe edinga abantu bayakhala abanye basisho ukuthi idinga liyana inkulu kumele yenziwe ibe izambe eziprovince abantu besisonke ndawo bazize njengamahlonga ezimbabwe umnandela azize okhuluma ikhalanga la lebele kazize ukuthi ngilikhalanga lasezimbabwe kube i-rainbow system kathi umandela wathi ekwenza babekhangele ngakho.
Hayi siyabonga ungena kuhlelo Ndlovu.
Hayi ngiyabonga mfowethu.
20 minutes before 9 o'clock and this is the connection, your number one youth forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Lamhlanje siphatha udaba lokuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ikakhulu abasakhulayo behlukuluzwa-ke ngamapholisa lohulumende ikakhulu sikhangela lamhlanje ukubotshwa kwabomahlekisa ababili uSamantha Kureya waziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki phela abe Buzz TV bona ababotshiweyo kuthiwa kabasiphathanga kuhle kwenye ividiyo abayithule ngo-2016 beteswa njalo icala lokugqoka i-uniform yamapholisa kuleyo video bahlawuliswe-ke ama-$20 bakhululwa kodwa basuka babizwa futhi emapholiseni sikhuluma nje they are still at the police station. Timbo tora mumwe mutereri zvekare ndisati ndadzokera kwauri Bridget wakadi yako mutereri. Halo mutereri.
Halo
makadi enyu mukoma.
Zipo makadiyo.
Tiripo edu. Mwana ito ani zita?
Zita nizwa kufakuna ase.
Kufakuna ase?
Ehe.
Aha. Mainzwa ya tiriku fia nasi mkoma wangu. Tipe ufungwa zenyo.
Ufungwa zenyo kujo kujipinga kuno.
Hmm.
Saka hei takuara tashungu zika shika iti kaja ita watu buta urirana na urirana zika tifunga da zika tupu ya tupu iti nani zika tupu wana shijijuku ita mishatu atina tuto urirano tuto shati wako mshando
mhm
ya mwashuwa matifunira kwa sabayi kutunifunira o
ko na urirano zamnuda kuona zichito aiziz nenge ziripagati pani nani.
Ah, na orang itu tidak itu tidak berbuat apa-apa. Tapi tu nusa nama diri. Sekarang saya baca orang udah bawa cakap muiyan ani tu, muiyan ani sebab itu.
Ko amaya apa itu hari ko tahu rana nawam nangka gua azma apa tu rimko mahavering.
Tuh mah vering. Asyik kan asyik tu telus sebab nak nusa nak kerja nutu. Tengah kungu baca itu orang tu sebab pinter bahasa nulai itu awal dia baca sebab tahu rana ka. Hebat juga naga.
Mhm.
Eh.
Saka chini chawa mnanga kwa na wachamisa ichi.
Hehe.
Aha. Saka kuchipinge iko kwa pane zimwe shamari zenyu za muno ziwa kana kuti mimi. Pachenyu. Pane kushunguruzo kwa muri kuona irine mapurisa ni masoja kana kuchisi ziru.
Kuno kwa wako unungo chisi ziru. Kwa wako unungo na sisi kukurinane. Kwa wako wakati tuwa kwa wako wako kuchipinge tu.
Vachinzi waite.
Vanga usungu kaja zima pato zizi. MGC.
Saka bari kupi kutawara kunoko.
Dadae watu kujiri kujipingi kutawani.
Hao, vaka batu ane moshwa hiki.
Mwili ya zibato kwenye kudunga hitunga mire, ndima hitunga mire utu wanivaiti wafutile MGC.
Pa strike yaga yemwezi wafura uiri kana kuti
ayanga tu fura ni manje manje zoba vingi mera pera
okay aiwa saka umati ngakuite hurukuro dai vakaterera vamnanga kwa vacho na vachamisa ndi api masho kwa mungada kuvataurira iyo.
Ah, dari itu bateri kat itu huru-huru sejodoh. Pangwangan kita membarani dua kan agak. Bukan mira pampir, kalau bukan mandi. Kalau bukan tak jono mabasa. Ma jisir udah jinga kita betul jinga kita mula mizab.
Asun engkau sirim cadoe, dongkine beri rese kita orang gua baca mis.
Ah, unu pasal gua bateri jaya itu tengah boleh tengah berarti kita bukan dah. Hei, mula mau tu korup bukan dah si. Pasal entar cina rukun niza. Tapi pangwangan kami tidak ada jinga pandu buat jinga dah tengah bukan dah.
Aha, naiwa, tino tena nekupina mshurongwa, mkoma wako.
Ndema shuma, nabaki mwenifonira, watitumbo nabati potaura.
Aiwa, tichaa kufonira hii.
Zaranata mashuma.
Thank you so much, umnumza na kufa kunashe, oschaele, ese chipinge. Ubesola lai ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ukhulumeke ngabalisa ababili uthi basekela MDC beteswe icala ke babotshwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula uthi baphakathi bapika sikhuluma nje Bridget I bet you are still on the line, right?
Yes, I'm here.
Okay, how do we move forward to achieve a Zimbabwe that you and I desire, a Zimbabwe that everyone desires, a Zimbabwe with prosperity, where everyone is happy, where everyone can express themselves without fear of retribution.
Yeah, looking at the way things are, it looks like a tall order for us to go back there. But however,
if all the parties concerned, our leaders, the leadership of the country, I can speak for my president. I know President Nelson Chamisa is willing to go the extra mile to make sure that Zimbabweans live a life that they desire. But the challenge that we have is our colleagues from ZANU-PF are not willing to come to the table and debate issues that restore Zimbabwe to the state that it was before. So I think we need to keep pushing as the youth of Zimbabwe, to keep pushing to make sure that we get the desired life that we want. And we continue to urge the leaders, the political leaders in Zimbabwe, the church leaders, all those the stakeholders who can take part in building a new Zimbabwe, to come up together and bring a solution to the suffering citizens of Zimbabwe. And as the MDC, we have always been extending our desires to move forward, to work with everyone. We are not choosy. We want to work with everyone who is interested, who has got ideas to make Zimbabwe go forward. So I think our colleagues from the other end need to genuinely look into the suffering of the country and put our differences aside, come to the table, and then the discussions resume in good faith. But however, before we go there, there has to be restoration of the rule of law, because as of now, we don't know which law is governing our country. Is it a Barak law? Is it the constitutional law? We don't know. It seems as if everybody are doing things willy-nilly. So the government, for starters, has to restore the rule of law by respecting human rights, by respecting even if someone is alleged to have done something that is wrong, that person still has rights. So they have to respect the rule of law, allow people to air their views, and allow people to demonstrate peacefully, as my party has always been calling for, peaceful demonstration. If that is done, I'm sure we would have somewhere to start from. We need a country where people are not intimidated. People are free to say whatever we want. Because at the end of the day, a government has to listen to its citizens. We pay our taxes here with the little money that we earn. We pay our taxes to finance all the government expenditures. So they should be able to listen to us, because we are the citizens of Zimbabwe. We know what we want. They are there to lead, but we know the way we want to be led.
Thank you. Bridget, please do stay on the line. Bridget Nyandoro is the deputy spokesperson for the MDC, Harare Youth Province. And I must say, we tried to reach out to ZANU-PF youth, but we were not successful. Either we had problems with our phones, or the two or three individuals that we called were not willing to come on the show. Siqhubekele phambili ngohlelo sokusela imizuzu elishumi lanye 11 minutes before the top of the hour. Nibotora mumwe mtereri. Wakadi ako mtereri.
Ndirepo makati ndimanhanda ari kutaura.
Ndima manhande?
Mananda.
Mananda. Matibata muri kupi?
Ndiri kuno kuSouth Africa.
Kwakamira sei?
Ndisina ndapendeka zvinopicha. Anyway, handisi chiri zvangu wechibiki. Ndafona nekuda kwezvinhu zvinenge zvitatu zvandasangana nazvo mudhawu achiverengwa. Takatarisana ne maviolation eona vechidiki nekusatariswa kwekodzero dzavo nozvaita kuti ndifone. Ndanzwa hangu kuti America inopa yambiro nokutsiura vachiti kusabatikana kwakanaka kwemarights mukati menyika kunoita kuti nyika isamira zvakanaka. Ndatopoterawo dombo rangu kwavari ikoko ndikati, ah, imi munoti kusamira kwakanaka munyika, zvamuchiri kuita imi nanhasi munozvionawo here zvakanaka, kana muchitini muchiri kuramba muchingomakaomesa musoro muchiti masanctions ngaaramba achingotsvetewa. Masanctions anocreata nzara. Munhu kana ava nenzara haachakontroleki. Kana asingachakontroleki, kuti chauya chauya chinofanira kusangana nei. Kana America ichiziva kuti iyo ndeye mambo wamadzimambo, ngavangoti zvakatoitika izvi, zvakatodarika, ngatichimirirai zvinotevera. Ndanzwa futi munhu audzenyu idzodzi dzanga dzichierengwa. Ndanzwa kutaura kwavadhewa masinga. Ndinova nemufungiro kuvafarira zvikuru. Ndozoita pamwe pandinotadza kuvanzwisisa zvakanaka kana vachikomenda nhau dzemarightsi. Pawekend yakadarika maone nhau dzanga dzichitaurika kuti vachamisa vakataura mashoko akati akati akati. Munovaona asina vanhu, vasina romuromo, munoona zvakanaka iyi. Ndakafunga kuti vadhewa mazinga vachataurawo vachiti aha, vachamisa mashoko akataro anopeseredza misindo mukati menyika achivafariri. Nokuti imi kana muri leader muchitaura mashoko akafanana naiwayo, mangwana vana vanomuka vachiita izvi. Therefore we don't encourage you to talk like that, or else you have to withdraw that statement. So that chinomuva tiri isi Zimbabwe. Kuno kutakafika kwandogari Kings Reliki vakatiwo pane imwe nguva vachitaura nenyaya yehungai kudhakwa kwevana namadrugs, vakakurudzira shoko rokuti vachiadhiresa vanhu vanodhakwa nokuda kwokuti ivava vauya ndivo vanouya nezvinhu zvinodhaka vana vedu. Vana vedu vopedzisira vakanganisika. I'm telling you my brother, vanhu vakafa. Vakakuvara vanhu vakawanda, vamwe vachipisirwa vakaitwa pamusoro pemastoves. Zvikaita kuti vanhu vari muno human rights nemaorganizations akasiyana-siyana vamhanye-mhanye kuti vanogadzirisa kusvikira rimwe sangano rinonzi AfriForum.
Okay, Mkoma wangu vama nanda. I'll not comment on the... Nguva zafamba.
Yes, kusikira vama anya manya kuti vati working. Kuti zvavaita hazvina chinhu chakanaka. Hatifariri kana vana vachishayiwa mufaro mukati menyika yavo.
Okay.
Asi ngatiuyei neshoko rokuti tobatanidza sei nyika yedu kuti vanhu vaone runyararo mukati menyika. Chamisa, you mustn't think that he is holding a yolk of the egg. Ngaauye ataure varuke hwaro wokuti tofamba sei. Ndopanobuda nhauye yamidhieta ipapo vagara pamwe chete. Thank you very much.
Okay, asi ndimbobvunza mbvunzo mataura nenyaya yemasanctions. I hear this bogus argument all the time. As the masanctions, this masanctions, that, yes, masanctions anokanganisa, but masanctions yere ari kutadzisa vamunangagwa nehurumende yavo kutonga neudzamu kuremekedza kodzero dzevanhu. Vari kutadziswa nemasanctions here. I was posing that question to Mananda, but unfortunately he has dropped the line. I hear this argument about sanctions all the time. Sanctions should not, and I repeat, sanctions should not prevent the government from observing the rule of law. It's easy. You observe the rule of law, you respect human rights, then, like the United States has said, then we can talk about sanctions. Nimbotora mumwe mutereri zvekare. Wakadi ako mutereri?
Tiripo maradio Changamire.
Tiripo hedu. Ndotaura nani apa?
Ndotaura nanonzi Munyaradzi Mupondi.
Munyaradzi Mupondi. Tipei pfungwa dzenyu, nguva dzafamba. 1 minute.
Yeah, ndiri kuzviona ndisingatizi zvangu padini ndiri murume yakutaura nyaya pamahuman rights apo.
Hongo.
Ende ndinofara ndiri mwana wezvitimo muriri wemahuman rights apo. Ndinokuirira nomunhu ataura pokutanga angashaura kuti pane pakuda kuzama kuteera marights tinozodarikidza mwero. Tadarika mwero tinozoda kushandisa zita rokuti marights mushure mbekunge tabatwa. Taita mhosva like wapisa tollgate. Uri kuti ukasungwa namapurisa wadarikidzwa wakumbonyikidzwa mahuman rights. Mapurisa epatollgate arikutorerwa maAK-47. Vana Beatrice Muteto auya achimirira havatauri nezvekuti vanhu vakabapfuti vakadii. Pana vanhu varikutorerwa vari kuvhura mashopu avo vanenge vaita zvekutotamburawo sevanhu vari kuprotesta ivovo. Voona mari yavo vhura mashopu avo kutengesa mageja vanhu voti kwai nhasi ishati down takutora mageja. Same people are vamakagara navo vari muri kutaura nayo vari kutira vanhu vemahuman rights ivavo. Havanini vanhu vari kudirwa vari kupazirwa zvitora vanoda ivo vari kupaza ivavo. Modi kumboisawo kana imi dingindira one day momboti vanhu vamahuman rights modi munofunge ine zvavanhu vari kumbonyikidzwa kodzero dzavo nevanhu vari kutungamirirwa nevanhu vezvemuteti UNMDC ivavo. Yes, panyaya yemasanctions ndanga tingaibatawo zvavo sezvo mataura pakupeisira. Imi muri kuti of course haitanganisi rule of law but padevelopment inyika yedu mufani kuzviramba kuti inokanganisa.
Development ingava ichikanganisa nyika.
Mapotential investors anofanira kuuya munyika medu.
Saka ngavaite.
Kuenda munyika iri kuthreatenwa neAmerica.
Saka ngavaremekeze
in Russia and China. You cannot go to invest panyika iri kuthreatenwa neAmerica.
Mukoma ndati saka ngavaremekeze kakodzero dzevanhu. America wane yakataura kuti mukareke muremekedza kodzero dzevanhu masanctions tinobvisa. Saka chii chiri kunetsa ipapo?
Kodzero dzavanhu hadzisi dzakanzi dzavapo 100% even kana kuamerica kwacho ikoko hadzimboripo 100%.
But kwete
maposta vanhari kuprotesta black lives matter, black lives matter. Vanhu marungourawa dhano dethro but hapana munhu ari kumbotaura nezvazvo zvokuamerica izvo.
Vari kutaura unless if you are not listening. Many people are talking about that. The media is talking about that.
Even here in Zimbabwe, vamunanga kwacharitaura ngatitauri ndingatigare pasi tione kuti nyika yenda sei kumberi.
Okay, thank you.
Inzi munhu wezanupf but of course I know panombonyikidzwa marights varipo but vanhu vari kusvitanavari kutevera kodzero dzavo havasi kudarika here mwero
varikuisa
matogezi nari kupaza mashopa evanhu.
Thank you them koma. Thank you the tinotenda nekupinda muchirongo wanguva dzafamba and it's a 2 minutes
maisha basa muudze vanhu vamarights vagadzirisa.
Tanzwa tanzwa mukoma. Thank you. Tinotenda zvikuru and I hear sanctions. European Union iles jeziso phezulu kwamgave phezulu ka Grace le nkampani elungisa isikhali kuphela ukuthi siyakhuluma ama sanctions uthi ama sanctions wathi especially our Europe ungasakhulumi ngawe America our Europe alivimba njani ukuthi lihloniphe amalungelo oluntu kuyangiphica ke elapho but this brings us to the end and we still have a minute. Bridget, wrap it up in 30 seconds.
Okay, thank you. What I just have to say is, like you are saying, we have had this sanctions mantra for a very long time since the Mugabe era. It's not about sanctions that is said in Zimbabwe. We are having a lot of corruption stories that we are hearing in the newspapers and that we are seeing every day happening in our country, and they are going unchallenged and they are going, no one is being arrested. It's those things that are damaging our economy. Before we go to functions, can we put our house in order as a country? Can we deal with corruption? Can everybody be prosecuted if they are found doing any corrupt activities? Then we can go and blame.
Thank you there, Bridget. I'm afraid we are out of time, but thank you so much, Bridget Nyandoro, for gracing our show. She's a deputy spokesperson for the MDC, Harare province. Like I said, we tried to reach out to ZANU-PF, but to no avail. Kwanele Zimbabwe, omuhle, lilale kuhle, murare zvakanaka. Good night.